Zvikoro zvizhinji mudunhu remasvingo zvakakwidza mari yechikoro pakati pekotoro nezvikamu zana kubva muzana kuitira kuti vabereki vapamidzire mari idzi kunyange vakambokwidza pakavhurwa zvikoro mwedzi wapera. Vabereki vanoti havasi kufara nekuwedzera kwakaitwa mari iyi apo vana vavo vave kudzidza kaviri pasvondo uye vamwe vasiri kunyatsodzidza nenyaya yevadzidzisi vari kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari. Mumwe mubereki wemumusha werunyararo West, amai Beatrice Hamadziripi, avo vane mwana ari pachikoro cheFrancis Apiri Primary School chakakwidzawo mari kubva pazviuru zvitatu kusvika pazviuru zvinomwe nezvemaRTGS, vanoti mari iyi yakawandisa uye havaikwanisi kuiwana.
Kwete mwanangu, hatisi kutombowirira, ini pachangu handisi kutombowirirana nazvo nenyaya yekuti kuchikoro kwacho 1 vana havasi kunyatsodzidza mazuva ese, 2 maticha haasi kunyatsodzidzisa nenyaya yekuti vari kuchemawo kuti hatina mari. Saka haukamu kuti vanokwidza mari dzefisi panguva yakadaro. Zvekare isusu sevabereki hatina kwatiri kuwana mari. Izvozvizvi nenyaya dzeCovid idzodzi, vamwe mabasa edu atati tichiita tiri mavhenda, tinenge tichitengesa tee tichidzingirirwa, mari yacho hauna. Unoenda ugodzo kwavatore wakaodha kwaunenge unako, mari yacho hauna, hatina kwatinotomboiwana. Ende tiri kutoshungurudzika, hatizivi kuti vari kuda kuti tiite sei vakuru vezvikoro ivava.
Zvikoro zvakawedzera mari zvinosanganisira zvine vana vanogara pachikoro zvakaita seGokomere High School, iyo yakawedzera mari nezviuru 10 nemadhora $16,650 emaRTGS, apo vakanga vambobhadhara zviuru 40 nezvinomwe zvine madhora $56,000 RTGS pakavhurwa zvikoro mwedzi wadarika. Chikoro cheHelen Magee chiri mudhorobha reMasvingo chakawedzerawo mari yechikoro kusvika pazviuru zvinomwe zvemaRTGS kubva pazviuru 4. Mumwe mugari wekuBikita vaOscar Makova vanoti zvikoro zviri kuvakuwadza nekuti zvawedzera mari asi ivo mihoro yavo sevashandi vehurumende isina kukwidzwa.
Chiri kunetsa ndechekuti mafizi ari kuramba achikwira, apo isu semacivil servants pei iri kungoramba yakadaro. Zvakare masports vana havasi kuita, saka tiri kushaya kuti bhajeti yacho iri kuinda papi. Vana vari kuinda ruviri pavhiki kuchikoro nenyaya yeCovid, saka zvinoreva izvo kuti time yavo yekuchikoro inenge iri shomwa nevadzidzisi. Saka chiri kunetsa mafizi ari kungoramba achikwira, apo zvinhu zvakamira mamirire iwayo. Chinonetsa ndechekuti tiri kuona mafizi achikwira kudai, asiwo maticha acho angoroma masivu sevanza akafanana nesu, saka mari yacho toshaya kuti vari kuiwana kupiyo kuita zvinhu izvozvo.
Mumwe mubereki vagarikai Madziva vati pamusoro pekuti vana vanoenda mazuva mashoma kuchikoro, vadzidzisi vari kuramwa mabasa, nekudaro mari iyi iri kuwedzerwa zvisina nematuro.
Situation ino maschools vamutemba inorwadza. Taona sekuti generation yevana vedu ika ichasarira padzidzo. Iko zvino uchitarisa kuti maticha akushanda 2 days, amwe 3 days per week, voda voti kwai wedzerai futi mari. Mari yacho ndeiyei ivo vana vacho vasingadzidzi? Zvirikuitika munomu zvinorwadza zvisingaiti. Ivo ngavarege mari yakadaro, vashande 2 days dzavo vachida kushanda, uye iye gavhumendi yacho ka yadi kutaura nematicha avo, vavapowo mari inotengawo vana vedu vadzidzi.
Vakuru vezvikoro varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi vachiti havabvumidzwi kutaura nevatori venhau nebazi rezvedzidzo munyika. Asi mutsamba yakanyorerwa vabereki nezuro nemukuru wechikoro cheHelen Magee, amai Stella Deve, vakati mari inotanga kubhadharwa nhasi kunyange vasina kupa zvikonzero zvekukwidzwa kwemari iyi. Gurukota zvedzidzo repasi vaKen Matema varamba kutipa divi rehurumende panhare vachiti tipedzerane nevakuru vezvikoro kunyange hazvo Studio 7 yavaudza kuti vakuru ava vari kuramba kutaura nevatori venhau. Asi mutauriri webadzi rezvedzidzo vataungana ndoro vati hurumende haisati yabvumidza kuti mari dzechikoro dzikwidzwe, uye yakurudzira vakuru vezvikoro kuti vanofanira kukwidza chikoro vachinge vawirana nevabereki.
Aiona, isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira zvikoro zvose muZimbabwe kuti zvisawedzera maschool fees ezvikoro vasina kutaura neministry yeprimary primary and secondary education. Bazi reprimary and secondary education rinotokurudzira maheadmaster ose kuti vataure nevabereki vawirirane kuti vasvike panzvimbo yekuti regai tiwedzere mari yedu yatiri kuda kuti tiite kwetemu inoiyi.
Zvimwe zvikoro zvakakwidza mari zvinosanganisira cheShakashe Primary School, Runyararo Primary School, Runyararo Adventist pamwe neUrombo Primary School. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.